zvatinoita tinoodhita, tinoti kupera kwegore rese topuhwa maaccounts eministry yoga yoga, then isusu toodhita kuongorora mabooks avo kuti mari dzavakapiwa needare reparlamendi vadzishandisa here sekutarwa kwanhu zvinonga zvakaitwa mumabhajeti neparlamendi. Kana tadaro isusu taona kuti mama vakashandisa sei mari yavo, tinonyora ripoti yedu, maannual reports edu atinonyora ekuratidza kuti ministry yoga yoga yakashandisa zvakadii, yakashandisa zvakanaka here, hapana here mari yakarasika isina kushandiswa zvakanaka. Kana tadaro then tinozoendesa mareports edu kuna minister of finance, ndo vanoita table report iyoyo kuparliament. Idza kana ya table wa report kuparliament, then inozoenda kunonzi yatinoti committee of public accounts. Committee of public accounts kana yaongororawo, then vanozodaidza maministri vakuru vemaministri vatinoti mapermanent secretary kuti vavape kuti zvakafamba sei zvinonge zvisiri pamutemo zvinonga zvaongororwa naauditor general.
Asi mungati zvamuri kukurudzira kuti zvinge zvichiitwa zviri kuteedzerwa here maichiri?
Zvimwe zviri kuteedzerwa, asi zvimwe tiri kufunga kuti pachine mukana wekuti vangakwanisa kuita zvakatipfuure pane zvavari kuita.
Tichitarisawo iwo magwaro amunoburitsa nekuti mari dzishandiswe zvakanaka, kuri kuti zvateedzerwa zvingabatsire sei nyika?
Zvinobatsira kuti mari ichengetedzwe. Mari kana yachengetedzwa inosvikawo kune vanhu vakawanda veZimbabwe, uyezve mashandisirwo emari kuti yakashandiswa sei anonga anyatsa kujeka kuti mari yakabuda zvakadai, yakapiwa nedare reparlamendi yakashandiswa zvakadai.